Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabva kure munyika iye.
Vanhu voungana Bulawayo neMatopo kuitira kuti vapinde mumabiko eBirthday ravaMugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupiwa mastendi vachiti vanoda kupiwa mabhonasi avo egore rapera iri mari.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo kuSouth Africa zvikuru muPretoria zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, Somalia neNigeria. Zvimwe zvitoro zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvaputswa nekubiwa. Mirishonga iyi yakamboitikawo kuJohannesburg mazuva mashoma adarika. Vakafanobata chigaro chemukuru wemapurisa muSouth Africa vaKomotso Phalane vaudza vatori venhau kuti kuratidzira kwanga kwakarongwa nezvizvarwa zveSouth Africa kwazoguma kwaita mhirizhonga zvapakuti mapurisa akande hutsi hunokachidza nekuridza pfuti dzemabara erabha. Vati vasunga vanhu vanodarika zana nemakumi matatu kubva nezuro.
Mapurisa anga ati kuratidzira uku kusaenderere mberi nekutyira mhirizhonga. Zvizvarwa zveSouth Africa zvange zvichida kufora zvichienda kuhofisi yebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kumaRabastad Refugee Center yave kunzi Desmond Tutu Refugee Reception Center vaine bepa renyunyuto. Vanhu veSouth Africa vati zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kuvatorera mabasa madzimai avo uye kutengesa zvinodhaka nekukurudzira mabasa echipfambi. Asi vamwe vekunze ava vati zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Zvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosvika mamiriyoni mashanu zvinogara muSouth Africa, iyo ine vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mashanu. Hurumende yeNigeria yakanyora tsamba yenyunyuto kuSouth Africa ichiti mhirizhonga iyi inofanira kumiswa. Asi hurumende yeZimbabwe haisati yataura nezvemhirizhonga iyi. Mukuziya nyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, avo vati vambotenderera muPretoria vachiona zvange zvichiitika.
Zvara nhasi ndapinda muPretoria mangwanani ndichida kuona kuti vakamira zvakadii. Saka ndine dzimwe nzvimbo dzandakuzwa kunzi hazvina kumira zvakanaka, handina kuzosvikawo ikunzvimbo idzozvo ndichityira upenyu hwangu. Nzvimbo dzakaita sePretoria West tichibatanidza nekunonzi kuMaRabastad kune hofisi huru yeHome Affairs, vanhu vanga vachirovana vemuno vaSouth Africans nezvizvarwa zvekunze zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica. Nenhau yekuti vemaSouth Africans anga achitoda kufora tichienda kuhofisi yeHome Affairs, tinovapa tsamba yekuti vanofanira kusaregera vanhu vari muno zviri kunze kwemutemo vachigara muno. Asi mushure meizvozvo mazenge maakuitwawo kutoreranwa kwezvinhu mumasitoro evanhuwo zvavo vane masitoro ari munzvimbo idzodzo. Saka vamwe vanga vavhura vatorerwa zvinhu asi vamwe vazhinjiwo havana kutopofura.
Pane mashoko amuri kunzwawo, pane vana veZimbabwewo here vabatwa nemhirizhonga iyi?
Vana veZimbabwe varipo hongu, vane zvimashopushopu kumarokesheni zvinonzi zvimasipaza, chisipaza chakakufa nechitakishop, varipo vataurira kuti mashopu mavo matorerwa zvinhu, asi vazhinji vacho nhasi havana kutombovhura. Uyezve nekugara vakagadzirira mhirizhonga yakadai, vamwacho vakanga vaisa masimbe akati simbei kuti zvitoro zvavo zvisapwanywe asi nyangwe zvavamwacho vapwanyirwawo vanga vanewo masimbe akati simbei asi vanhu vacho vakauya neumhomo hwavo hwakawanda vachikokwanisa kupwanya nokupinda ndokutora
saka iko zvino zvinhu mungati zvaamira sei tanzwa kuti mapurisa awo akakanda utsi unokatyidza
mapurisa akanda utsi unokatyidza nemvura iya ya saka vanhu vazoti mwanda mwanda vachitadziva kwakaziva kwake saka iye zvino pari zvino ndazobuda mupretoria macho ndabuda zvinhu zvichinge zvave nani imwe mugwagwa wandatoshandisa mugwagwa unotonanga kune rumwe rokesheni rwanga rwakatipei zvakanyanya asi handida kuzonosvika zvangu kurokesheni kwacho ikoko asi ndaona zvinhu zvakati dzikamirei
amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunare muPretoria South Africa
Munyori mukuru muboka revechidiki mubato rezano PF vakudzai chipanga vanoti gadziriro dzemabiko ebavhadere mutungamiri wenyika Robert Mugabe dziri kuitirwa kumatopo Preparatory School kumateveleland South Mangwana dzava pachinhano chepamusoro-soro. Zano PF inoti mabiko ebavhadere ava Mugabe achadya mari inodarika mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora.
Pamabiko aya pachaurayiwawo mombe dzinodarika zana nemakumi mashanu. VaMugabe vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nemusi wechipiri. Vachipanga vanoti vari kutarisirawo kuti pachauya vanyarikani kubva kunze kwenyika. Tatanga nekuvabvunza nezvegadziriro yavo.
Kana dziri nyaya dzegadziriro tapedza gadziriro takutasira vanhu vakutanga kutosvika tatomirira kudya mabiko mangwana
imi sevatungamiri ve21st February movement mamboenda here ikoko kuri kuitirwa mabiko aya muchinoona kuti zvamira sei ipapo
ndo panditori kutaura kuno
muri kutarisira vanhu vangani
takaziviswa mumaprovhinsi edu kuti vanhu vazhinji vanosvika kuma10,000 eprovhinsi vari vechidiki vakanyoresa kuti vanodawo kunge vachiuya kumatopos maprovhinsi edu hongu ari kuita dambudziko retransport in terms of numbers vanhu vari kuchema chaizvo nenyaya yekutsvaga zvekufambisa
pane vamwe here vanyarikani vekunze vamakakokawo pamabiko aya
pane vanyarikani vekunze vatakakoka vamwe vatosvika kwoita vanyarikani vekunze vatisina kukoka asi vauya vari kuti hazvigoni kuti muite mhemberero idzodzo tisipo isusuwo taakuyemura utungamiri hwavamugabe taakunzwisisa zvinotaurwa navamugabe naizvozvo tinoda kuti tinge tiripo pamutambo iwoyo nyangwe zvazvo musina kutikoka saka ivavo tatoona kuti hapana zvekuzviita muenzi harambwi tiri kuzovagashira vanhu vabva kunyika dzanasan western sahara vanhu vabva kunyika dzimwe dzaitenge tisina kukoka vatoo munyika tiri kuvagashira tovapa tekurara tauta vaenzi vabva kunyika yenamibia ndingangozivisei vatosvika munyika pari zvino vabva kunyika yenamibia vebazi reswapo vabva kunyika yebotswana vebazi pato rebdp vabva kunyika yesouth africa anc vabva kunyika yetanzania vechama chamapinduzi vabva kunyika yemozambique vefrelimo vabva kunyika yepost republic of china vauyawo vaapano vabva kuiran vaapano
munyori mukuru mubato revechidiki rezanup f youth league vakudzi chipanga vari parunare mubulawayo
Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti vanofara chose kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoda kuva neukama hwakanaka nemutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump. Vanotiwo hurumende yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzehutano, dzidzo nezvimwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kune ngo dzeZimbabwe United States Alumni Association idzo dzakaungana muHarare nezuro manheru dzichicherechedza Black History Month vaThomas vakati vanofara nemashoko akataurwa navamugabe ekuti vaTrump vanofanira kupiwa mukana wekuratidza zvirongwa zvavo vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vanoda kuva neukama hwakanaka navatrump asi vathomas vakati nyika yavo icharamba ichitevedza zvirongwa zvayo zvekutsigira zimbabwe zvikuru sei munyaya dzenzara dzidzo nezvimwe vathomas vakati america inopa rubatsiro rukuru kuzimbabwe munyaya dzeutano zvikuru sei panyaya dzehiv aids nenyaya dzekubatsira vanhu nechikafu nedzidzo
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama and now President Trump.
Ticharamba tichitsigira zvirongwa zvedu muno pasi pavaobama uye zvino pasi pavatrump tisu dhona muhombe tinopa $150 million kupepfa yekurwisa hiv pagore rega rega tiri kuvaka muzinda mutsva unoita $200 million pandakauya gore rapfuura taipa vanhu 500,000 chikafu gore rino taakupa $2.1 million
mumashoko ekupemberera kuzvarwa kwavo vamugabe vakati zviri kuitwa navatrump zvekuti america inoita zvido zvevana veamerica zvakanaka chose uye zvinopindirana nemafungiro avo pavakabvunzwa kuti vacharamba vari pabasa here semumiriri weamerica muzimbabwe zvichitevera kuchinja kwehurumende kunyika kwavo vathomas avo vakadomwa kuzomirira zimbabwe navabarack obama vakati tarisiro yavo kuti vachapedza nguva yavo semumiririri weamerica muzimbabwe asi vakati vanofara chose kudzokera kuamerica kana vakanzi vadzoke sezvo vamiriri venyika dzese vachiita zvavanenge vanzi vaite nevatungamiriri vavo vakapinda muchitiko chane zuro vaida kuzivawo kuti rutsigiro rweamerica kuzvirongwa zvakaita secheyoung african leadership initiative zvichaitwa sei vathomas vakati itarisiro yavo kuti zvirongwa izvi zvichaenderera mberi vakati vanodero nokuti pane zvirongwa zvimwe zvakaita sechepresident's emergency plan for aids relief icho chakatangwa nehurumende yavageorge bush verepublican party chakaenderera mberi pasi pehurumende yavaobama vathomas vakati pavachaenda kuwashington dc vachanotaura nemukuru wavo mutsva gurukota rezvekunze kweamerica varick tillerson kuti varambe vachitsigira zvirongwa zvakaita seyali
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded wonderful results. I will defend that program and my fervent hope is
chirongwa ichi chinofanira kuramba chiripo nekuti chiri kuita zvakanaka chose. Ndichatsigira chirongwa ichi uye ndinovimba kuti vatillerson nechikwata chavo vachabvuma kuti chienderere mberi sezvakaita zvirongwa zvefulbright neinternational visitors program izvo zviri kuenderera mberi pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana
vakati gore rino pane vechidiki vanodarika zviuru zviviri vakanyorera kupinda muchirongwa cheyali asi pakadomwa makumi matanhatu chete vathomas vakatiwo kunyange hazvo vazhinji munyika yavo vasingazive zimbabwe pane zvizvarwa zvenyika izvi zvinodarika zviuru makumi matanhatu zvinoshanyira zimbabwe uye zvizhinji zvacho zvinoenda kumapopoma evictoria falls black history month inocherechedzwa muna kukadzi gore rega rega muamerica senzira yekuremekedza mabasa evanhu vemunyika iyi vane midzi yavo kuafrica kana kuti maafrican americans izvi zvakatanga kuitwa muamerica muna 1976 uyewo dzimwe nyika dzakaita sebritain necanada dzava kucherechedza mwedzi uyu ndakamirira studio 7 muharare dini ivan chifera
sangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council raramba mashoko ari kunzi akataurwa negurukota rezvemabasa nevashandi ekuti vashandi vakawanda vari kuda kupiwa mastend semuripo wemari dzavo dzemabhonasi egore rapera pane kuti vapiwe dziri mari sachigaro weapex council amai cecilia alexander vanoti semaziviro avo vashandi vari kuda kupiwa mabhonasi avo iri mari nekuti sangano ravo rine humwe urongwa hwekutsvagira nhengo dzaro mastendi ekuvakira dzimba richishanda nebazi rezvekutongwa kwematunhu amai alexander vanorambawo mashoko ekuti vatungamiri vemasangano evashandi vehurumende ndivo vari kurasisa vashandi panyaya iyi amai mupfumira svondo rino vakaudza vatori venhau kuti hofisi yavo iri kutambira vashandi vakawanda chose vari kuda kunzwisisa nezveurongwa hwemastendi uhu vanonziwo vakati ongororo yekunzwa pamire yevashandi panyaya iyi iri kuitwa nebazi ravo inoratidza kuti ruzhinji ruri kuda nzvimbo dzekuvakira dzimba pane mari
Amai Alexander vanoti vamiriri vemasangano ose vashandi vehurumende vachasangana nemuvhuro wasvondo rinouya kuti varova nemasoro padano rekutora vachienda mberi. Musangano wanga wakatarisirwa kuitwa nemuvhuro svondo rinouya pakati pevashandi nevamiriri vehurumende unonzi vambosendekwa zvakare parutivi danho rinonzi riri kutowedzera kukasha hwevashandi. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kuti tinzwe pavamire pari nhasi. Asi amai Alexander vanoti havavone vashandi vachitadza kutora matanho kana pasina chagadziriswa.
Hurumende haisati yatipa bhonasi ra-2016. Takazoona izvozvi zvichitevedza bhonasi kuti ravapapi. Hurumende yaakuti ine urongwa hwokuti itipe mastendi. Papraisi yestendi ipapo vozobvisa mari yebhonasi yeni munhu ozobhadhara inosara yacho yatinogona kuti balance. Isu ndokuona sekuti hazvishande nokuti munhu akapiwa stendi iko zvino isipo zvinhu zvinozonetsa. Saka takati isusu tadii tambomira taona kuti mastendi avapo ndopetozvara zvemastendi asi pari zvino motipa bhonasi redu. Saka chiripo vajenga kandemiri tanga tiona mafoms ari kufamba hurumende ichibvunza vashandi kuti vanoda bhonasi here kana vanoda mastendi. Ini kanda kuti nditaure ndechekuti vashandi vanoda zvese vanoda bhonasi ravo ra-2016 uye vanoda zvemastendi. Kana iri nyaya yemastendi isusu seapex council takaapprocha ministry of local government tinotoone skimu yemasivil servants ichange ndizotora nzvimbo takavata advanced stage pakuronga skimu iyoyo.
Asi kagurukota rezvevashandi amai Mupfumira vakatobuda vachizivisa kuti vashandi vakawanda vanenge vari kufarira nyaya yemastendi iyoyi
kutinetsa yekuti vari kuti vakuda kuita savhei ivo vachiratidza kuti vatova neresulti kudhara zvo zviri kutinetsa vanogoita savhei seiwo kana vachona kuti vazhinji vanoda saka zvinoreva kuti kupinda musavhei hasati zvamaresulti ayo nyange miti yayo yachizviriko muta-2017 iri kunzizve hakuchina. Saka tangoona kuti nyaya yacho inenge yayo yekundotambana tambana.
Tingaona here mushure mekusangana kwenyu nemusi wemuvhuro vashandi muchibuda nechisungo chekurangwa mabasa?
Vajonga kandemira handidi kunyidera hurumende haina kutibata zvakanaka. Kana muchiziva zvinonzi munhu wabayiwa nebanda kumusana ndizvozvi ichiti tiri tese isu bata rendo yekutirira zvichimwe zvevashandi kana taenda kuhurumende. Asi katadzoka kuvashandi tinonge tapeta bhachi rehurumende tivataurira kuti aiwa hurumende yatiri kumbonotsvaga mari. Saka ini handione kufara kuchabuda kubva kuvashandi zvokuti handigone kuti nditi strike inogona kutadza inogona kuita kana vanhu kutsamwa kwavo tikatadza kukutora.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muIndia varatidza kutyiswa nekuurayiwa kwemumwe injiniya wekuIndia uyo akapfurwa mune imwe imba yekunwira doro muAmerica. Iyo nyaya iri kuongororwa nehurumende yeAmerica seine chekuita nekuvengana kwemarudzi. Chiitiko ichi chakataurwa nezvacho zvakanyanya mumapoka enhau muIndia uye kutsamwisa vakawanda pamadande mutande.
Bhambu rakateiwa mumotokari rakaputika nemusi wechipiri munzvimbo yamboputikirawo rimwe bhambo nhasi pedyo nemumwe musha uri pedyo neAbab muSyria. Zuva rimwe chete mauto eTurkey nevapanduki vakabatana navo vatora nzvimbo hombe yeguta iri kubva kuchikwata cheIslamic State.
Vari kutungamira pavanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muFrance amai Marine Le Pen, svondo rino vakaratidza mamiriro anenge akaita ukama hwenyika yavo nedzimwe nyika kana vakasarudzwa semutungamiri. Vakakanzura musangano nemumwe mukuru wechechi muLebanon mushure mokunge vanzi vapfeke dhuku. Mumashoko avo vakaramba urongwa hwekutengeserana neEuropean Union, NATO nepasi rose. Mashoko avo avakataura muParis anotungamidza mberi France yakazvimirira.
Vanasikana vechidiki vanogara muchipinge vanoti vave kurarama nekutengesa miviri yavo sezvo zvinhu zviri kuvaomera. Vazhinji vavo vanoti vakatadza kuenderera mberi nedzidzo nepamusana pekushaya mari. Patisha Mudadigwa akashanyira kuchipinge uko akanotaura nevasikana ava ndokuchipanya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde. Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari. Vazhinji vavo vaive vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo. Wandakatanga kutaura naye ndimuzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore 20.
Kuita basa ratiri kuita iri inyaya yenhamo, unenge usina pekutangira. Chero kana kuti mugare pamba hapana kana chaunoraramisa muri. Muri nongo muga yakatarisa iwevu kuti ndipei chikafu mamanzara. Apa chekuipa hapana. Kuti ude kudai utengesa zvidzidzo hazvitengwi. Wotoona kuti kutopinda mbova kuri nani. Ukaona wodhora unomuka makuseni uchitenga chingwa chemwana.
Ndakanzwa kubva kuna ashande muyambo uyo akati ane makore 26 ekuberekwa. Muyamba akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru. Achitaura nezveupenyu hwake, muyamba anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana. Ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira, akati dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni.
Munorwadza upenyu hwemu. Tinosendesa maprotector asi zvinonguva yekuti zvinotishaisa basa because dzimwe dzenguva rinoputika usingadi kurinzwa kuti kondomu radii rabvaruka. Umwe anoti ndakatoprotector iye anokuti unza ndipfeke ndega anokwanisa kana kurivharura usiri kuzviona. Tinoedza kuti protector asi dzimwe dzenguva dzacho tinokundwa nevanhurume. Zvinoitika pabasa redu rechihure iri unonga watozvipira kufa kana kupona because vazhinji avavo vanhu vanotokutora chekubhadhara vanhu vanobva kunze. Saka hauzivi nezvake kuti anoita nezvei. Vamwe vanototora advantage yekuti ndoda kuita nezvakati nezvakati kuti zvo zvangu zvibudirire. Ndinotora munhu wemubhawa because akanditi ndine mari yakati. Ini ndanzwa mba ndine mari yandoda kupiwa. Ndinoenda kofara ende handizofungi kuti munhu ndinomuziva here anokuenda nenipi kaunti handiuraya here ndiri mumba mangu because ndinoandeda chi mari.
Muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi. Nokudaro shoviro yake ndeyekutawana anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko.
Ini ndikaona heupi kune vangandibatsira nemari yestati kudzoka pabhizinesi. Ndiri mwana akakurira mufemili aita zvemusika. Handina basa randinosarudza, ndinoita rese. Ngoti problem iri pandiri ndeyekuti handina kubvira ndapedza chikoro. Kuchenjeresa hangu ndakachenjera kuerenga everything ndokwanisa asi kuti nditi pandakasvika pacho ndingakwanisawo ndiitewo basa rekuti ndingapinda mugavhumendi handikwanisa.
Muyamba anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri. Ndakataurawo namende Skimo uyo akati aive nemakore 31. Skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza.
Nevanhu vatinoshanda navo vamwe vacho vanenge vachiita zvikuya chitatu chechi vanotitarisa nekutibayira vanonga vapinda munjodzi kuti varivo vanopinda munjodzi kubatwa nesiki. Saka tinotokurudzirwa kuti dzidzisai vechidiki vamunofamba navo ndo vari kunyanya kubatwa nezvinhu zvakadai nezvisiki chichi kuzi havasi kuziya mashandisirwo ekondomu. Ivakati wandei.
Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba. Murume uyu akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava. Shumba uyu akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau.
Vakasponzwa chaizvo vakaita maprojekti anomboitwa zvakafanana. Handiti vakadzi vakamboitawo maprojekti vakaita chifandwa zvana beekeeping. Nguva zvagiroma huri muchipinge munomotorwa maprojekti anopera mapurukanda maprojekti mabroyera ehuku chaiyo chaiyo izvozvo zvinokwanisa kupedzawo chii zvokwanisa kupedza chihuri ichocho.
Momo wana mkoti pachipatara chechipinge, asina kuda kudomwa nezita rake, sezvo asina kupuwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti, muchipinge zvirwere zvepabonde zvakadzikira, kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nechimwe muna 2015 kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mashanu nepfumbamwe mugore ra2016. Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi, ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame, vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava. Vana Sorojena varere muhapwa dzeGomo vakataura vaona zvokwadi, paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika, vanhu vasingachanyare, pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muChipinge, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, makundano eZimbabwe National Army Charity Shield ari kupfungaidza hutsi nesvondo apo Capes United neDynamos zviri kuedzana masimba. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Pakapedzira kusangana Dhimbare nemaGreen Machine, pakafamba runyerekupe rwekuti makepekepe akatenga mutambo mushure mekunge vakadzoka kubva 3-0 pasi kusvika pa-3-3 kwasara maminitsi gumi nemashanu chete kuti mutambo upere. Asi mutevedzeri wemurayiridzi weCapes United, Tostawo Kwashi, anoti idzo dzaingovewo nyaya dzemumabhawa, achiti iye veruzhinji vanofanira kuyemura zvinenge zvaitwa nevamwe, achiwedzera iye kuti vari kuda kuratidza Dynamos kuti ndivo madzimambo ekutora mikombe muZimbabwe.
Tinonzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose timu chi malevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
MaGreen Machine ari kushandisa zvekare mutambo uyu kugadzirira mitambo yavo yeCup Champions League, iyo vari kusangana neTP Mazembe yekuDRC yakambotora mukombe wemuAfrica uyu kanokwana katatu. Kwashi anoti vari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisa Tafadzwa Rusike, Dominic Chungwa, Moses Mchenje, Edmos Banda na Phineas Bamusi, avo vaibvira moto apo maCup Kings akatora mukombe weleague. Asi Dynamos yacho yakagadzirirawo zvakakwana mushure mekushanya kuMozambique kugadziriro yemakundano eleague nemitambo yakadai. Kunyange hazvo mari ichapihwa chikwata chakunda mumakwikwi eZNA Charity Shield aya iri shoma, Captain weDynamos Ocean Mushure anoti zviri nani kutora mari iri pedyo pane iyo isipo. Vatambi veDynamos vakavimbiswa kuti vachagovana mari yese zviuru gumi nezviviri kana vachinge vabudirira kutora mukombe uyu. Mumwe mutambo wemakundano aya ore kubhabha Field Stadium uko Highlanders iri kubandana neFC Platinum mumutambo wakaoma zvikuru. Highlanders iri kutarisirwa kukanda munhandare Roderick Mtuma uyo vakatenga kubva kuDimbare. Highlanders ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa vamugabe vachanga vachidya vachipfashura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza munyika zvakasimudzirwa matemo muSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabvakure munyika iyi.
Vanhu voungana mubulawayo nematopo kuitira kuti vapinde mumabiko ebavhade ravamugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupiwa mastenzi vachiti vanoda kupiwa mari yebonus.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
zero. Uhulumende we South Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Kuqhamuka udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwanye amanye amazwe baphume baphelele elizweni.
Lapho okuyiWorld Heritage Site kumele sikwazi ukuthi iMatobo ile World Heritage Site. Kulapho kulezintaba, yebo lezo ntaba ziyanaba, ziyananabuka, zize ziyethinta imzingwane district.
Sikhangela imbali yendawo ekhethwe ngabezanu PF ukwenzela umkhosi wabo wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Kuza Friday lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo elihamba ngegama elithi Vocal X. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukuqhamuke udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwamanye amazwe baphume baphelele elizweni okugcine kubamba ngamandla amapholisa ukusebenzisa intuthu ehitshayo lenhlamvu ezizwisa ubuhlungu. Abakwele South Africa laba bethesa abakwamanye amazwe umlandu wokuba thathela imisebenzi ukudala amacala lokuba selizweni ngokungekho emthethweni. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseSouth Africa.
Amapolisa agcine sedubula abebetshengisela laba ngenhlambo ezizwisa ubuhlungu kanye lendudu ehishayo ngesikhathi amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa sebefuna ukuhlaselana edolobheni lePretoria. Ukutshengisela kwezalwane zakwele South Africa zingafuna abakwamanye amazwe kuleli kuhle kwaqala ngodlakela ngesikhathi zakamize lokushini leAtrichville zivala izitalada ngamatshe lokutshisa amathaya. Lezi zakamize besihlasela lokuthusela njalo intatheli zindaba lokubulala amafastela ezitolo. Abanye bebetshengisela laba bebevale ubuso, bethwele imiqwayi lezinye izikhali, kukanti abakwamanye amazwe labo bebethwele imihedla lezigodo, bethi kuhle bahle baqedelane. Iningi labeZimbabwe abahlala kula amalokishi bahle babaleka kulezi ndawo, abanye batshona bezivalele endlini bese saba ukuhlaselwa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi izihlobo zakhe sePitori zilokhu zingakaphumi endlini kusukela izolo.
Kuvuke vele ekuseni sokunama noise abantu sebevale izitrada basakwazi nokuphuma amashops azange avule ukuthi bakwazi even ukuthenga isingo. So ilanga lonke bajoyine basendlini nomntwana akazange aye ecrash indaba yesituation yakho.
Isizalwane sakwele Nigeria umnumzana One Mwaneri uyaphika ukuthi bona bathathela abantu imisebenzi yabo.
We don't know why they are issue. Why all the time they are attacking us?
Asikwazi ukuthi uhlupho lwabo yini. Basichayelana. Thina kasisebenzi kuhulumende siyasebenza. Sithwala nzima ukuze siphile eSouth Africa.
isizalwane sakwele Somalia umnumzana Mohammed uthi kuyingozi ukuthi le South Africa lehluleke ukuqeda ukuhlaselwa lokhu kwaba kwamanye amazwe.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
zerbo. Uhulumende we South Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Umkhokhelo wezakamizi zemamelodi eziqhuqe ukutshengisela lokhu, umnumzana Mohoka Lehanyane, uyaphika ukuthi ukutshengisela kwabo ngokwenzondo yabakwamanye amazwe.
We are against any xenophobic attacks.
Thina kasikhuthazi izinofobia. Esikufunayo ikusa insolo yethu ngabakwamanye amazwe laba kugatsha lwendaba zasekhaya.
Bekulamakhulu amapholisa kulokhu kutshengisela, abanye belinde abatshengiselayo, abanye bexotshanisana labe befuna ukuhlasela abakwamanye amazwe. Kuze kwadingeka ihelikopta ukuthi iphaphe phezulu incedisana lamapholisa. Senjalo amapholisa abopha abantu abedlula ikhulu ngezihlakalo zokutshengisela lokhu kanye lokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa usephuma obala esola ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, kodwa beyitshengisela laba bebetshaya phansi ngentonga abanye besithi bazaqhubeka abakwamanye amazwe bonke baze bahambe. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kunjalo nje amanye amankampani akwele South Africa athi asezayekela uqatsha abavela kwamanye amazwe abangela maphepha abavumela ukusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Kuthi ngakwelinye icele kulezikolo ezithiwa bese zithumele abazali abalabantwana abangela maphepha okuhlala kusemthethweni ukuthi bengayi esikolo. Kodwa kubikwa izikolo ebezilobe lezincwadi ziphinde zathi bengeza abantwana laba abangela abazali abavela eSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Izizalwane akakhulu ezeSomalia ngoba sakwadiba abalamashopu khonaphana bathi bona angeke bavume ukuthi bebexotshaniswa ngama-South Africans labo kade bephethe izikhali zabo nama-locals labo khonaphana, okwenze ukuthi amapholisa angenele egcine sethela abantu ngama-teargas esedubula langamarabha bullets.
Kodwa sikhuluma nje kunjani kufuthelana khona ngabo?
Abantu bafuthelene ngoba kakwaziwa ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungaba lo msindo wezenophobia kwenye indawo uyaphangisa umemetheke kwezinye indawo. So abantu abakwamanye amalokishi afana nalabothembisa lapho kwakwenzakala khona kuqala u-Alexandra eDisloot kabahlalisekanga bethukile, kanti langapha phakathi edrobheni leGoli abantu bethukile ngoba sijayele ukuthi kube sokuqala eDeep Town.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lembiko yokubana abalabantwana ezikolo bona bengabokuza bangabasi ezikolo, kuhamba njani ngodaba lona?
Kusho ukuthi-ke kule ncwadi esiyibonileyo ebivela kwesinye isikolo esiseGoli ebesithi sona abantwana ababuya ngaphandle kwamanye amazwe kumele babe lencwadi eziqondileyo, amapemithi, njalo be ngamapemithi aqondileyo. Kanti-ke labazali babo kumele babe lamapemithi aqondileyo. Namhlanje ekuseni ngasengifonela-ke leso sikolo ngikhuluma lo teacher wabo omkhulu khonapho, wasechasisa ukuthi uhulumeni woma-affairs department aba-immigration babiza ama-principals ezikolo zonke ezikhonapho eGoli ukuthi isikolo njengoba uprincipal enguye owamukela abantwana kumbe enrola abantwana esikolo kumele enrole abantwana abalencwadi esemthethweni, njalo futhi kumele kukhangelwe lokuthi incwadi zabazali babo zisemthethweni.
Alo-ke umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg. Abe Zanu PF balungiselela umkhosi wokujabulela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Robert Mugabe. Bakhetha isikolo seRhodes Estate Preparatory School ngoba siseduzane lendawo yembali yemandebeleni eyamanxiwa eMatopo besithi bazama ukukhulisa ibizo lalendawo lona livele lidumile njalo lilembali enonileyo. Unompumelelo moyo siphalo lodaba ngugcweleyo eseMatopo.
Izisebenzi zenhlangothi zikahulumende ngobunengi bazo seziqalile ukufika edolobheni lakoBulawayo zikhangelele ukuyazithokozisa eMatopo. Emini izulu beliwohloka njalo namatende amhlophe asefakiwe kulungiselelwa idili. Osakhulayo umxolisi Nkomo uthe kubuhlungu ukubona umuntu owabulala abantu esebenzisa ibutho esiyathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa eMatopo endaweni elembali ebuhlungu njalo esiyindawo yemvelo lenyamazana ehlonitshwa umhlaba jikelele yena izandla zakhe zithonta igazi.
Mina vele ngibuhlungu ngendaba yeMatopo ngoba ngikwazi ukuthi iMatopo isesigabeni seMathebeleland. Lapho umgaba athumela khona amasotsha akhe awegugurawundi ukuthi azobulala abantu.
Umqondisi we-Amagugu International Heritage Center eMatopo oyingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uchaze obala imbali yeMatopo kanye lendawo yomthimba kamongameli ethi abathwa yibo abanini bendawo ngoba bachiya imbali eyabangela ukuba iMatopo ibe yindawo ehlonitshwayo umhlaba jikelele. Unyathi uthe lapho okuledili khona kwagcina kubuswa ngabelungu kwathi sesithethe uzibuse uhulumende wabusa leyo ndawo njalo indawo ethandwa yiloba ngubani ngoba indawo elokudla lembali enhle edume umhlaba noma nje yasuka yangcoliswa ngezombusazwe ngemva kwempi yenkululeko ngoba ilamangcwaba abantu abangaziwayo kodwa beyizizalwane zakuleli kunye lamakhiwa abhuqwa libutho lendulo.
Sonke besikhona lapha ezintabeni ubuningi babantu osibabona kule sithena iMatopo South abadudulwa ngamakhiwa ngapha njengoba siza kuthinta emveni. Kulento abayilandayo okokuqala zintaba lezi ezintabeni kulembali ezintabeni lezi umkhathi wakhona usuka ube muhle kuba lezulu elinayo kube lezithelo.
Ethi lindawo iyo njalo elengcwaba lika Cecil John Rhodes omunye wabamhlophe abahuquluza eZimbabwe laze lacina libizwa ngegama lakhe lokuthi Rhodesia.
Lapho okuyi World Heritage Site kumele sikwazi ukuthi iMatopo ile World Heritage Site. Kulapho kulezintaba yebo lezo ntaba ziyanaba ziyananabuka zize ziyithinta imizingwane district ezinye zithinte kancinyane iGwanda district ezinye ziphose ziyekhotha iMangwe district kodwa inziki ikhonapha eMatopo kulapho kulezintaba.
Lesiyiso njalo isiqinti esilendawo lapho ecelwa izulu ngosiko lwamaNdebele enjelele okuyikho okucasula inkokheli yomdabu ukuthi ezombusazwe seziphambanisa ukuhlonitshwa kwesiko lemhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Akusenjalo unkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uthi bonke abasakhulayo bayanxuswa edilini likamongameli Mugabe kusasa eMatopo.
Amayezana PF kubone ukuthi abantu bajabulile kakhulu ngebhethi lapresident ezayenzelwa eMatopo especially thina ngapha kobulawayo sikenzanza kakhulu ukubana iMatopo yiprovinsi esegcibeni so lathi sikhona lapha ngendlela esilungiselela ngayo kulungiselela ngendlela ephezulu okungani libhithi lathi esihostayo iprogram le onke ibe ne-cleanup campaign eyenzelwa upresident wethu ukuthi ubaba wethu ngumuntu osmart lathi lapho sicela kakhulu lasikhalisa ngokufunisela abantu ukuthi no ezanu p f iclean sibe ne-carnival is part and abantu adebekhona ade bebaningi ade bejabulela into leyo kade siyenza and bebe i-response yabantu abaningi hhayi bayakujabulela kakhulu.
Kungani isigaba sakobulawayo siphatheke kakhulu kulolu daba khona kuqoqa eseMathebeleland South?
Imathethe esiyenzileyo ngenye indlela singayibeka sithi yi-gift yethu akade sifuna ukuthi sini ubaba opresident njalo lokubonakala ukuzibonakalisa phakathi kwabantu bakobulawayo ukuthi bebone ukuthi no ubaba omgazi ulama supporters kulabantu bakhe abamthandayo kulama youth athi amthandayo amsekelayo ibi indlela yokuthi sibonise abantu bakobulawayo ukuthi no kukhona fully behind president wethu
ukuze libabonise abantu bakobulawayo bese kukhona yini okukhona liyananzelela ukuthi kulabanye abangamsekeliyo
isikhathi esiningi ngasisenza ibirthday kapresident asikhethi ukuthi lowo muntu ngowani kumbe ngowani amaphathi wonke wonke ababesifise nje sokuyana bephatheke siyabe sibancosa nawo thina lokhu siwenza besingakakhangela ukuthi abanye baba-opposition bathini ibiyindlela yethu esifuna ukuzibonakalisa nayo ukuthi no ikhona ipresident ethi siyamsekela njalo besingalungisanga abe zanu-p f upheli besingise wonke umuntu ekwalisayo ukuthi azomatsha anelisekelo lakhe kupresident ngomgqibelo asambenini sontenini sethakazelela ibhebhede kapresident noma uvela ngaphi noma ungowani noma ungwhite party this is a national event asambeni sonke sethokozelela upresident wethu.
Alo-ke ngunkosazana Coletta Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kuZANU PF kobulawayo ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Thiyani indlebe kuhlelo oluphathelane labesifazane kusasa lapho unkosazana Shoko azachasisa ukuthi amantombazana afundani kubandla zanu PF kanye lakumka mongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iCrisis in Zimbabwe Coalition, iTransparency International Zimbabwe, iZinasu letajamuka sesijikile lamuhla zisole ibandla lezanu PF ngokubamba uZulu ngamandla ukuthi ahlawule imali ezasetshenziswa edilini lokuzalwa kukamongameli Mugabe eMatopo kusasa. Embikweni eziwethule lamuhla inhlanganiso lezi zithe okwenziwa iZANU PF lokhu yikwephula amalungelo oluntu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube yena othi labo bakhitshisiwe imali ngukansila wabo.
Ukansila isithwalise nzima lamahovesi yakhe lapha. Uroba abantu lapho ethi kulokudla abakhiphisa amadola phesuka lapho ethi hayi ngamadola ayale ephathini kakhulu phese suka lapho wabuya futhi waletha umumbu khonapha ethi khonapha fanele khipha amadola $2.50 abantu bakhipha kana abantu angikwazi intungamili izulu liningi amabele maningi manje abantu kumbe sebathanda ukufuya njengenkukhu hayi batheleka sibili bakhipha batshona bengahlakulanga ngomvulo langolwesibili ukhula lukhula beloke belindela khona ngale
ube sipha abantu ukudla yini
ya kutho ukuthi ngibona ngathi yiplani yokukwelekisa futhi abantu into esimangazayo usuke esitshela lapho ethi hhayi wathi 10 ihamba phambili ngoba yiyo donate $600 khona ngale ephathini yebhedde kakhulu kumbe uqinisile kasikwazi uthi yena sihambe phambili impela sadlula ilizwe lonke sikhiphe $600.
Belibanjwa ngamandla yini njengezakhamizi kumbe bekukhitshiswa amalunga ezanu kuphela?
Hayi khonapho sibe sikhitshiswa sirojwa kuthiwa kulokudla manje yazi-ke abantu kungathi ukudla nanku bayagijima kuthe kusuka lapho basuka bathi hhayi leli dola hhayi belingasilo lalapho sokufuneka i-$2 sesikhiphile sokuthiwa sokufuneka i-$2.50 and i-$2.50 leyo kuthiwa amahoveti yiwahola kuqala lina lingashota lyabalihlotile so isimanga ntungamili iclinic yethu ngibona ngathi le 7 years ilokhu ihleli kambe i-$600 nale ngabe sithengisa mbenze sathenga lezitina kambe ngabe kayiphelanga ithatha imali yethu siyidlalisa mpela siyisa khonale lapho kwafa khona abafowethu bonke khonapha nje kombimba ngibona ngathi siyabantu abayi-10 aqatshele ebhalazo khonapha.
Alo-ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ePlumtree. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele kusehlakalo sokudubuka kwebhomba komunye umuzi waseSyria lamhlanje ekuseni selifike kwabangamajumi ayisithupha lanhlanu i-65. Iziphathamandla zakwele India ziveze ukudana okukhulu ngemva kokudutshulwa komunye umanjinela odabuka kulelo lizwe kwenye indawo yokukwejisa kwele Melika. Umeli wele Melika eZimbabwe uthi kuyajabulisa ukuba umongameli Robert Mugabe ufuna ukusebenzelana kuhle lo mongameli welizwe lakhe omutsha umnumzana Donald Trump. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uambassador Thomas Jr. utsho lamazwi emkhosini owenzelwe eHarare okukhulumisana namalunga abanye babaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo kwele Melika aweZimbabwe United States Alumni Association ZUSA ngesikhathi lelo lizwe linanza iBlack History Month. Ethi uhulumende wakhe uzoqhubekela phambili ngenhlelo zakhe abevele eziqhuba eZimbabwe ezigoqela ezempilakahle ezifana lolwe President's Emergency Plan for AIDS Relief olokwabela uZulu ukudla ngezikhathi zendlala, imfundiso kwabasakhulayo beZimbabwe, ukwakhiwa kwamahhofisi esigodlo seMelika ngendleko yezigidi ezingamakhulu amabili amadola $200 million lezinye.
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama.
Sizokwala sisekela inhlelo zethu ezaqalwa ngesikhathi uNumzana Obama engumongameli. Yithi esitholisa usizo olubiza imali eningi umhlaba wonke.
Wengeza ukuba inhlelo ohulumende wakhe aseziqhube okwesikhathi eside kungakhathalekile ukuba ongumongameli ngaleso sikhathi ngowaliphi ibandla lombusazwe zizoqhubeka ngoba ziqakathekile. Kungakho ethi ezokhuthaza umongameli Donald Trump ukuba angaze esula inhlelo ezasungulwa ngobe ngumkhokheli weMelika umnumzana Barack Obama ezifana lolwe Mandela Washington Fellowship Program lezinye.
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded wonderful results.
Loluhlelo kumele luhlale lukhona ngoba luqhubeka kuhle.
Linyanga ye Black History Month eyaziwa njalo ngelokuthi African American History Month inanzwa ngenyanga kaHlolanja uqathekisa imbali lokuthe kwenziwa ngabensundu baseMelika. Kusukela ngomnyaka ka-1976 inyanga kaHlolanja yabekwa njengenyanga yokunanza imisebenzi yabensundu loqatheka kwabo embalini yeMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo usudluliselwe phambili umdlalo weCommanders Zimbabwe National Army Charities obukumele udlalwe phakathi weqembu leHighlanders lele FC Platinum ngesonto enkundleni yeBarber Field. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders bekumele linqikilane lele FC Platinum kusemifinal yenkezo yeCommanders Zimbabwe National Army Charities ngensonto enkundleni eBarber Fields, kodwa lumdlalo udluliselwe phambili ngemva kokuba kunanzelelwe ukuba isimo senkundla silunganga njengoba kugcwele amanzi yonke indawo. Umbiko othunyelwe onozindaba isikhulumeli sebutho uLieutenant Brian Muchero uthi iqembu leHighlanders lele FC Platinum asezadibana ngenyanga ezayo mhlazili 12 khona njalo enkundleni eBarber Fields. Kusenjalo umdlalo ofanayo ohlelwe ukuba udlalwe phakathi kweqembu leDynamo lele Cape United wona uzaqhubekela phambili enkundleni yeNational Sports ngensonto. Iqembu elizanqoba phakathi kweDynamo lele Cape United lizalinda elizaphumelela phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudingwa intshantshu zalonyaka. Nyakenye iqembu leHighlanders ilwe laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleHarare City. Ukungadlalwa komdlalo obekumele ube phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudale ukuba usuku obelubekwe ukuba yikho lapho kuzadlalwa khona ifinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCommanders ZNA Charities lalo lidluliselwe phambili. Aluba yonke into ibihambeke ngemfanelo, ifinali yalonyaka bekumele idlalwe mhlazimhlanu ngenyanga kaMbimbitho, kodwa isiza kuba khona mhlazingama-20 lesithupha ngenyanga kaMbimbitho. Njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lonyaka lizathola inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika kuthi eliza dliwa kufinali lizathola inkulungwane ezi-92. Izulu lina kakhulu esigabeni semaNdebeleni kulezi nsuku, njalo ensukwini ezedluleyo liphazamise umdlalo wokuzwana amandla obuphakathi kweqembu leHighlanders lelebulawayo City wona wangasafikanga emaphethelweni. umncintiswano wecommander ZNA Charity Soccer Shield uyingxenye yemizamo yebutho lelizwe leZimbabwe eyokuphathisa abafelokazi kanye lentandane zamalunga abo asadlula emhlabeni. Ngimele Studio 7, nginguJoseph Njanji.
Oku live talk lamhla sixoxa ngokujabulela kukamongameli Robert Mugabe labezanu PF bejabulela ilanga lakhe lokuzalwa ngesikhathi abeZimbabwe ababalekela umbuso wakhe baya eSouth Africa bebhekane lenhlupho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo lihamba ngegama elithi Vocal X elethula idlalade lalo elitsha ngempela sonto edolobheni lakobulawayo. Okhokhela leli qembu onguye walisungulayo uThemba Mdlaziba unxusa wonke umuntu oyisakhamuzi sakobulawayo ukuthi aze ngobuningi uzosekela iqembu lakhe kuhlelo lokuncindezela idlalade labo lakuqala. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelayo.
Le kamhla ka-25 iyabe i-more deeper in understanding in the sense of music and also kwezekamoya ngoba it's an offering that's really then telling a story of Vocal X.
Yini ibizo yale album njalo kuyini okuzoyiphefumula?
Ngalibhekile i-album yokuqalethi yayithi Ebenezer ngoba u-Ebenezer utsho ukuthi uNkulunkulu usengihole kwaze kwaba la and i-Vocal X sine-2 years sisenze wokuqala. Le eyesibili igama layo lithi Shiloh la okuhlala khona i-covenant kaNkulunkulu. It's a testimony to us ukuthi sesikhulile kwezomculo basika endaweni yokuthi umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu usuphila, hhayi ukuthi ngaphambili wayengekho but manje sesizwisisa ngcono ubukhona bakhe lokuthi into esiyenza musically mayena uNkulunkulu engekho ayindawo.
Laba bafisa ukuza kulo mcimbi wenyu kumele bakhangelele ukuthi kuyini okuzoyenzakala khona.
Kunenge mfowethu, laba abanye abake bebuye kuma Vocal X concert banizonitshela ukuthi it's always a lively atmosphere full of joy, ukujabula, inkazimulo, the music esezingeni eliphakemeyo. Ngakho laba ababuyayo siyabathembisa kanjalo ukuthi kusasenjalo. Laba abangakaze babuye sibatshela ukuthi umculo wethu ngumculo okhuthazayo, okhuthaza umoya, oqinisa umoya, ojabulisa umoya, okhuthaza abantu enkosini. Ngakho abantu mabaze ngokuningi.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngale bandla lenu banganithinta kanjani?
Okokuqala bangasithola khona okulula kakhulu, it's on Facebook. Sinekhasi lethele kuFacebook, it's Vocal X. Khonapho kulelo khasi leFacebook akhona ama-numbers ethu, ama-contact numbers. And then abangafuna ukusithinta ecingweni bangasithinta ku-073 364 663.
Siyabonga Mike Hobe, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke lingayikhatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.